Very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk Women's Roundtable coming to you live from the Voice of Washington here in America. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently ravaging the whole world, including Zimbabwe, where we've seen figures rising in recent days, sir.
Yes, once again, welcome to the Women's Roundtable Live Talk this Thursday, August the 6th, 2020. And today you will be looking at the COVID triggers as we're talking about them and all the issues surrounding the COVID issue. We'll also be touching on the human rights issues in Zimbabwe and looking at the international community, which is also now getting involved in the Zimbabwean issue, commenting about what's happening. And as Marvelous has just said, the COVID figures which are ravaging the world, we see that worldwide the cases are over 18 million now, going for 19 million, and the deaths are more than 700,000 worldwide. And in Zimbabwe, we have 84 deaths so far, and the total cases, 4,339. This is after 118 people tested positive for COVID-19 yesterday, bringing the total to that of 4,339. And there were three new deaths, which has led to 84 deaths all in all. And we also see that in Harare is leading with 1,175 COVID-19 cases, and Bulawayo 188, Manicaland 106, and followed by other provinces. That is the state of the COVID-19 cases. Marvelous.
Yes, sir. We also see that for those that are following us at the moment, this is not a live program, we're pre-recording, so by the time you watch this program, the numbers or figures may have changed, because as you know, the Ministry of Health in Zimbabwe broadcasts their numbers later on in the day, so the numbers that we're giving to you now may have changed. But thank you so much for coming into the program. We will be looking, as what Star said, at COVID-19 and how it's impacting women in Zimbabwe and the whole world, and also be looking at the human rights abuses. Like she says, we saw that today journalist Hopo Chingono was denied, denied bail at the High Court, and his lawyer Beatrice Mutetwa said that the lawyers were really, you know, they were not happy with what happened, because it is a constitutional right. From what Beatrice Mutetwa said, for Hopo Chingono, a journalist who has been in jail for a few weeks after he published some stories which were linking the government to corruption, but he was arrested with the government saying that he was one of the masterminds of the July 31st protest, which was supposed to have happened last week.
Yes, and we see that they are still struggling to have to secure bail. Marvelous, as they were denied bail today, and Jacob Ngari Vume too. This is some activists say they are still in hiding following the protests that were planned for the 31st of last month. Some are saying they are in hiding. Some are saying they are being hunted down by state security. We've seen the U.S. And other countries commenting on what's happening in Zimbabwe, and we have seen sanctions imposed yesterday on one of the Zimbabwean businessmen, Kudawashi Takiwei, and other people like prominent celebrities, and many people have written on the hashtag. And the hashtags, Marv, I saw there's a confusion on what some are saying is the appropriate one, which is garnering more traction, whether it should be Zimbabwe Lives or Zimbabwe Lives Matter. But the government has since responded to the Minister of Foreign Affairs, says there isn't any human rights abuses in the country. They are saying they don't even know what the crisis people are talking about. There is no crisis. They want to maintain the rule of law. And before that, we saw that President Mnangagwa said it's just a few bad apples, according to his words. And that is just a few people want to sabotage the country working with the international community. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma kathesi ke sixoxa ke ngodaba lolu okwenzakala elizweni. Sizakhangela ke ngegcikwane leli elidla ubhedu ele coronavirus COVID-19 eselisabalele emhlabeni wonke. Sibona ukuthi kwele Zimbabwe sokufe abantu abayisitshiyagalombili nane i-84 njalo abahlaselwe yileli gcikwane bona bazinkulungwane ezine namakhulu amathathu phezu kwalelo nani bayi-4339. Sibona njalo ukuthi idolobho lakoBulawayo lilandela ele Harare ngabantu abahlasele yileli gcikwane benabantu abayi-188, eHarare beyi-1175, eManikaland ke kwi-106. Sibona ukuthi kwenzakala ngoba izolo kunabantu abahloliweyo leli gcikwane kwatholakala ukuthi laba abanye abangu 118, yebo ke ikhulu elilechumi lesishiyagalombili 118 bafiqakala bele gcikwane leli, kwathi abathathu ke babhubha. Yikho ke okulethe okukhweze inani leli laya phezulu. Sikhuluma nje futhi siyabona ukuthi emhlabeni jikelele abahlaseleyo leli gcikwane sebesedlula izigidi ezilitshumi lesishiyagalolunye, khona kuyizigidi lezo i-18 million, kodwa ke sokusiyabamba phela i-19 million ngoba asemaningi amanani ayidlula lelo. Njalo ke sebebhubhile ke abayi-708. Yikho ke luyile udaba eseluhlazilayo, kodwa sikhangela njalo ukuthi kuloku abalwela ilungelo loluntu labezombusazwe bathi kuloku kwephulwa kwamalungelo oluntu okwenzakalayo elizweni. Sibonile lamhla labo ababotshwayo kuthiwa baxoxa ukujenisela kokupheleni kwenyanga edluleyo, umnumzana Jacob Ngarivume lomnumzana uPaul Chinono, abaphiwanga imvume yokuthi bephume ngesibambiso sebheyili entolongweni bethonisise icala labo bengaphandle kwaleyo ntolongo. Yikho ke kuyaqhubeka ke abanye bathi bacatshile ngani ngoba bayadingwa ngamapholisa, badingwa ukuthi betheswe leli cala. Yikho ke lokho esiyabe sikukhangela. Sibonile ukuthi amazwe amaningi angenele kulolu daba khuza ele Zimbabwe ukuthi linanze amalungelo oluntu. Sibonile ke ukuthi abaziwayo ke kwezokuzilibazisa kuthiwa ngama-celebrities labanye nje abomhlaba wonke babhalile besola lokhu. Sabona njalo lamazwe amaningi xoxa ngalolu daba okuthabise abanye abalwela ilungelo loluntu abathi kuzayenza ukuthi uhulumende abophe siqine abone ukuthi kahlukuluzi abantu. Kodwa la uhulumende sephendulile ke, sibonile ugatsha olubona ngokwenzakala ngobudlelwano namanye amazwe lisithi lona alikwazi ukuthi kade abantu bakhala ngani, akula ngxabangxoza elizweni, abantu bazihlalele nje. Kodwa samuzwa njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu nje abalihlekana abazama ukuthi bechithe inhlelo zikahulumende ukwenzela besebenza lamazwe angaphetsheya. Yikho ke lokho esiyabe sikukhuluma ke lamhlanje, kodwa singakakhulumi ke ngakho asizweni nge ukuthi batheni ke labo kade
be. I think you all heard the judge denying hope of bail again, dismissing the appeal for bail. We have just been given the judgment, so we are going to study and find out what the reasoning is and see what the next step will be. We cannot at this stage say this is what we will do next before we know what the reasons are. But naturally, we are extremely disappointed and we are stunned that actually was denied bail, which, as you all know, in terms of the constitution, it is now an entitlement unless the state is able to prove compelling circumstances. I think everybody knows that what happens in Zimbabwe, how those who say they're fighting corruption are walking the streets with their corrupt loops in their pockets, and those saying you should be seen to be fighting corruption are getting more and more persecuted. I think everybody knows that the guilty ones are walking the streets and the innocent ones are being exposed to COVID in the streets.
Yebo ke lapho sizwe ke igqwetha limela ke ababothiweyo ke umnumzana Hopewell Chinono ke lo mnumzana Jacob Ngalivume ke chasisa ukuthi abakhutshwanga ngemali yesibambiso eye
aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington umo tiri kutaura isu pamusoro penyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus icho chatekeshera pasi rose uyezve tichitarisa zviri kuitika munyika pari zvino panyaya yezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu pari zvino ndiri kutetenyura ndiri kumba pamusoro pedenda recovid-19 kana kuti coronavirus saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kuitika pamusoro pedambudziko irori recovid-19 pari zvino uyezve semusi wechina kudai August 6, 2020 tiri kutarisa isu uwandu hwevanhu huri kunzi iwo huri kuramba huchikwira hwevanhu vabatwa nedenda irori recovid-19 pasi rose uyezve nemunyika yezimbabwe saka tichange tiri kukupai kuti zvii zviri kubuda kubva kujohn hopkins university iri muno muamerica kuti vari kuti chii pamusoro pedambudziko irori redenda rechirwere checovid-19 icho tiri kuona pari zvino vazhinji vari kutya vachiti ivo uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus muzimbabwe huri kuramba huchikwira pasi rose pari zvino pane vanhu 18.7 million vabatwa nedenda irori 706,000 vachiwanikwa vachifa muUnited States mandiri pari zvino mune vanhu 4.7 million vabatwa nedenda iri 156,000 vakawanikwa vachishaya imo muno mandiri muWashington DC umo ndiri kutetenyura ndiri kumba mune vanhu 12,443 vabatwa nedenda iri 587 vakawanikwa ivo vachishaya saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kukurukura nemipo pano uyezve tichikupai mamiriro akaita zvinhu apo nhasi taona mutori wenhau Hopewell Chinono uyo awanikwa iye achienda zvakare kudare rehigh court kuti gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vawanikwa ivo vachipa chikumbiro chekuti abvisiswe mari yechibatiso awanikwa iye achinyimwa mukana uyu wekuti saka ari kunzi adzokere zvakare muchizarira pari zvino asi taona vhidhiyo yabva kuurira pari zvino iri kutaura iyo kuti gweta rava Hopewell Chinono vari kuti ivo havasi kufara nezvabuda mudare ranhasi sekuti vari kuti ivo nyaya yakadai inofanira Hopewell Chinono anofanira kunge ari kupiwa mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso sezvo zviri pabumbiro remutemo kuti munhu anogona kutongwa ari kumba panyaya iyoyi yekuti ane nyaya yaari kupomerwa uyezve tinoona kuti vajacob ngarivhume vari zvakare vari muchizarira pari zvino tinonzwa kuti vachange vari kuendawo kudare mangwana asi tinoona kuti munyika pari zvino vanhu vabatwa necovid-19 uwandu hwavo hwakwira hwasvika ivo pa4339 uyezve tichiona kuti vanhu 82 vari kunzi ivo vashaya asi vazhinji vari kuti ivo vari kunetsekana kuti voita sei panyaya iyoyi yedenda recovid-19 saka tichange tiine mumwe munyarikani wedu achauya pano achikwanisa kunge achitaura nesu ari kuti iye baba vake vakawanikwa vachishaya kubva kucovid-19 uyezve iye pari zvino nemhuri yavo vari kutotarisa ivowo vachiona vari kuwanikwa miviri yavo isiri kunzwa zvakanaka nezvimwewo saka tichange tiri kuti afone ipo pano tichinzwa kuti zvakamira sei kwaari ikoko panyaya yedenda recovid-19 uyezve tine vamwe vari kutaura ivo pari zvino kuti tiri kuona zvakabuda nezuro kubva kuamerica uko hurumende yeamerica yakazivisa nezuro kuti vakuda kwache tabhirei vesakunda holdings vaiswa ivo pazvirango zveupfumi nevamwewo vari muhurumende tikaona zvakare nyaya imwe yanga iri kunetsa inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu takaona zvizvarwa zvezimbabwe zviri pasi rose vachiwanikwa ivo vachitanga hashtag iri kunzi iyo Zimbabwean Lives Matter vachitaura ivo kusafara kwavo pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vanhu uyezve vachichema vachiti ivo kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa panguva ino uyezve tikaona dzimwe nyika dzepasi rose vachipindira munyaya iyoyi vachiendawo zvakare pahashtag iyoyo vachitaura ivo kusafara kwavo penyaya yekubatwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuzeya nezvazvo uyezve tichange tiri regai tione tine mutereri wedu wokutanga regeitende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii. Hello.
Hello, masora sei sisimaze.
Aiwa, tashora, tichora nani yezve muri kuti?
Mukutaura nazi Lake Apatea, ndiri kufona nezvekuBulawayo.
Ehe, tisanangurirewo kuti imi kwakamira sei kuBulawayo izvozvi panyaya yeCovid-19.
Panyaya yeCovid-19 ezvinezvi chatekeshera nenyika kuBulawayo COVID inenge yati wandei, wandiwo vanhu vari kufa neCovid wanyanya. I'm one of those people vakashayikirwawo nababa wake musi weTuesday 28 July. Saka chironda chacho chichiri chifresh handizi. Asi ndoda kungosimburidzawo vamwewo vanhu vari musi emusichiwo senganakasangana nayo kuti ngavazvipire
zvese maoko aMwari.
Saka mungatitsanangura kuti zvakafamba sei kuti baba vazoshaya tinoti nematambudziko.
Alright, dedi vangu vakarwara. Vakatanga vachingoti musoro, musoro, musoro. Saka vaingofunga kuti iflu, chese taifunga kuti iflu. Asi vati musoro, tikaenda navo kuclinic, pasejari riri padhuze nekumba. Vakarapiwa, vakapiwa maantibiotics. Hapana chakambochinja. After 2 days, tikabva tazama kunoenda futi kune imwe sejari. Tasvika ipapo vakapiwa different type of antibiotics. And then vakareacta pamapirisi avanga vapiwa. Tabva tadzokerako zvakare. Vakachinjwa mapirisi aye tavakazivaba vari kurwara. Makamboita here matest eCovid? Tikati hongu takaita matatu ese akabuda ari negative. Chero isisi takatotestwawo. But yatanga takaita yange iriya yekuti unotestwa ropa pachigunwe. Saka dokita akasuggesta kuti aiwa madi kuti mitwe yemumhino iyai. Ipapo takabva tati zvakanaka saka taiitwa maiyai. And then varwara kudaro vatestwa takatenza vanhu kumalive vakatestera pasejari vavatesta kudaro maresult akakasika chaizvo kuuya chinji inotanga kanyonzi agent dokita akatibatsira zvikuru kuti maresult ayabude nokuti kazhinji anotora 2 to 3 days but ours took less than 24 hours anga atobuda ipapo takabva tanzi ari positive and then the next day obva vaudzwa ndobva takasendwa makuseni tikaudzwa kuti baba venyu tavaona vane chirwere checovid makamuchizviziya here ndikati aiwa kwete saka hatizivi kuti vakataurirwa sei pavakaudzwa nenyaya yekuti vane chirwere ichi nokuti pandakazoenda makuseni kunovaona vanga vataadmitwa pasejari paipe paprivate sejari spirit yavo yanga yachinja yasiyana nezvandanda vasiya vakaita madeko vanga vasuwa zvisingaite. You know, munhu wee kuti zveni atoluza hope akutozviudza kuti apa ndichakwanisa kurarama here apa nechirwere ichi chandaona chapedza nyika vanhu vakasiyana siyana munyika dzakasiyana siyana ndikatozama kuvaudza kuti don't worry daddy, you come out of this alive, you are a fighter, you are a pateya, pateyas fight, please fight this. Obva vanditi I will try. But vasati vashaya vakabva varekodha video share with you video yachija kutumirai vachitoudza vanhu vese kuti zvoni COVID is real, take precautions, chakadaro chakadaro. Vaenzerwa ambulance nepasejari paipe nokuti sejari yakabva yataura kuti hatikwanise kuchengeta baba venyu, we are not a COVID center pano, saka makuvaendesa kuUBH. Of which we didn't want him to go to UBH. Taida kuti vaende kuprivate hospital kunonzi kuMaterday. But kuMaterday kwaidiwa $3,000 up front, of which since we only had $800 at that time. And then we started doing a GoFund to raise a man and it. They were like, anyway, daddy, you just go for just one night to UBH. And then you know kumute, you know kubisei mangwana makuseni. That was the plan. But even though that was what we were COVID, I still went back. Tavasiyana one. Vakaenda kuchipatara, I think ma past 12. Ndiko kwavakaenda kuna ambulance ku UBH. Tikaona pavakaisiwa, tikavafudzisa nakubezi chichi. Because now he was not breathing, he was on oxygen, fighting for his life. And then ndikavaudza kuti daddy, be strong, tikudzoka. Tatadzokera kumba. Even ndaudzwa kuti baba vangu vane COVID, the whole family hapana munhu akambotya kuva nababa in same room. Even tanga tisina kana protective way. Taingoramba tiri pasaidi pavo tichivasimbisa, tichivamwisa juice, saka tato zviva sei vakanditi nae manango ndinopona sei kubva pamandisi yapena pakuma particle hapana munambouya kana musechari munomu kuzondiona hapana kana munambo ndipa kana paracetamol hapana kana munambouya zondiudza kuti toilet yacho iri kupi ndinopona sei pasina munhu ari kuita kana chenei zvakandirwadza zvisingamboiti ndabva ndatongoziva kuti there and there ndaifanira kumubva baba wangu from that government hospital because even patakasvika manesi acho haana kutitambira zvakanaka vakapopota zvikuru vakataura kuti avaudza kuti vapinde musaidi wadhimomo ndiyani nokuti zvinhu zvese zvaigadzirwa nevanhu veambulance vangavabva nechiprivate surgery ndo vakaisa zvese mubhedha kuvafugidza kuvaisa oxygen zvese zvikanzi were not alerted kuti zvoni there's a patient who's coming here for COVID. Those nurses were so rude. And saka, I spoke to one sister.
Regaindi pinde ipapo. Ndoti inini saka zvamira zvakadaro imimi muri kunzwa sei imi vakasara semhuri hamusi kunzwa masymptoms here zvakamira sei nekuti muri kutaura kuti maitochengeta baba musingazive kuti vane COVID-19 zvakamira sei.
Inini ndiri kutorwara mama vakutorwara nemwangu atikurwara ipapa ndiri kutobva kusejari kubva kuendesa munin'na wangu vhiki yake iri low zvisingaite temperature musoro ininiwo ndakaenda norapwawo nezuro mama vakanorapwa mari wezuro muzimbabwe kana usina mari chokwadi unofa nhasi izvozvi pandikubva kusiya kubva naye kumunin'nangu kwadoctor ndabuda $200 yake chete inini nezuro ndakabuda $100 mama nezuro marimwe zuro akabuda $200 saka verengai kuti uri mumwe munhu usina mari idzodzo unotofa kamuzimbabwe zimbabwe life matter but when you don't have the money what is going to happen to you as an individual
Maybe if we can just go into English, give us your take. Currently you say that your father passed away from COVID-19, and also you were retelling how you need a lot of money for you now to go and get checked. And also, have you been tested for COVID-19, and what's the situation currently?
Yes, we have been tested for COVID, and the results never came out. Takateswa musi weFriday. Today is actually day 7 since my results are at Abuda. Ukavafonda vachingokuita kuti mutswa backlog. And then when you get to the hospital, like today, taenda kucooperate 24. Patasvika, taita inonzi stigma. Tarambidzwa kupinda nepafront door. Ichinzvoni mukuti zvoni you guys were in contact with someone akafa neCOVID. Saka hamubvumidzwa kupinda nepafront door apa. Mufana kuchenderera. Tatienderera nekumukoto. Of which it has seen more than $200, but it has been on the cooking court in the back door. Which has been when I'm not paying goods, I'm funded up in the pattern in our world. There is so much stigma around this COVID disease, my sister.
So, what's your word to people out there about the stigmatization that you are experiencing? Mungati chi kunevama.
Sorry. Kutara chokwadi pamusoro pestigma iri kuitika yandidi. I think as a nation we need to be educated because having COVID does not mean kuti wakufa, does not mean you're going to die. A lot of people come out of this alive. Ndosaka kune ma recoveries akawanda chaizvo. Vanhu vazhinji vari kurecover. It's unfortunate kuti my father did not make it. He was one of those statistics vanhu vakafa andidi. But then isusu mba munomu, kuneva sara vache yao. I'm going to make sure that everyone is going to be alive and everyone is going to live to tell their story. Nerimere mazuwa ticha kuru kura ninyaya ya ii. Ende ticha uda tizi wa tenyo test.
Makapati.
Kune mwa nungunaruhu wakila ni mwana ne COVID. Yotako kusindi sakana waka tere la panguwa inyo. Kuti usara setariro. Mwari ndere munu wese. It is just a test. You need to continue holding on to the garment of God. Ende mwari hakusiye uri wega vanoporesa chete hakuna chirwere chisina mushonga mwari vanoporesa
takaona muchipiwa rukudzo nadr Simbiso Ranga vanga vari pano nezuro makawanikwa muchiteedzera here zvavanga vataura nekuti vaiti izvo sevanhu vari kurwara munofanira kunge mese muchigara makapfeka mamaski muchigeza maoko uyezve muende kuna chiremba nhasi mateedzera here zvakataurwa nachiremba izvi
hongu ndisaka nai nchiti tatobva nhasi ivhini kwachiremba kune mumwe chiremba ari kutoya zotiona mangwana mumba muno watatokumbira kuti uye zvounowo vana vangu hapana atitarwara zvavo but ndingoda kuti munhu wese ave safe vangoone kuona chiremba.
Aiwa mumbobata makadaro titange tupendera mberi handisi munotaura Ndebele pana star ninge atipana pachange achitaura nemi Ndebele muchitaura nyaya yenyu kuti yakamira sei Ndebele saka star kana auya
munokuluma no problem
ehe saka achataura nemi achikuvhunza kuti mutaure kuti zvakamira sei panyaya iyo maybe munogona kutanga ozokubatirai panzira tsanangurai kuti zvakafamba sei baba vakaita sei Ndebele. Hello, taura yenyu tinzwi.
Nechidere.
Taura Ndebele.
Eyoi. Ubaba wami vapa. Ye COVID. Akula madokotela esibhedlela, akula manesi. And into ezisubuhlungu ukuthi ama COVID patients bafaka ku third floor noma afuna ukumemeza ukuthi ngifuna manje ukunatha kumbe ngisizani bayithi akula muntu ozakuza ngoba uyabube kufake khatshana phezulu lapho ongasozithole khona uncedo kumbe usizo.
Yebo-ke sizwa ke udaba lolu-ke olum zwisawusizi lapha sikhulumayo nkosazana Zalaika Paleya siyezwa ukuthi ubaba kwamehle lehlelwa emolini lapha ungasichasisela ukuthi kahle kahle kuyini elakubonayo wayesegule okwesikhathi eside okunganani ubaba njalo esiya esibhedlela wathola usizo yini hayi kasazwakali lapho nge nkosazana Zalaika, marvelous. If you could tell us what exactly
the key. Yes, this is easy. Code.
Hello, Star. Oh. She's actually still on, but you have to keep me on for you to hear. So,
oh, yes.
Ask me the question and I'll answer.
I think she can also. I will not work at a pandemic in Sibosville and Palea.
And if you can continue just telling
why,
us.
Oh, you can hear me, ma'am.
Without. Why is it taking so long? We just lost someone. The anxiety is killing us. We want to know. We got tested last week on Friday. Tomorrow is Friday. It will be exactly 1 week. Isn't the system worried and scared? We will end up eventually going out there because we need help, medication, food in the house, supplies. So in the event, and if let's say we are positive, then that means we're going to spread. So we need help. We need to know why these results are taking too long to come to us.
Yebo ke kulungile ngubambe umlomo khona kodwa ekugcineni lagcina lilutholile yini usizo njalo uhulumende wayesencedisa.
Mushare Pate, I think Star kubvunza kuti saka mungatini mehurumende iri kukubatai zvakanaka here zvakamira sei but Ndebele taurai Ndebele
kuti hurumende iri kutibata
sei zvakamira
hurumende yetu aisipatana kuhle ngoba sati sahlolwa last week kodwa akula ama-results esizaphumana okwesibili bayakwazi ukuthi endlini lapha kunomuntu olesifo ese-COVID-19 kodwa kula muntu wabuya endlini ukuzosipreya endlini sihlale endlini efletini etown akula bantu ababuya ukuzospreya. It's not like you're driving kachana. It's right here in town in the CBD, 10 minutes away from the place to which they can just come and pray. What about we
yebo ke hayi kuyezwakala kodwa lina ke njengemuli lani lafuna belihlola yini igazi ukuthi
lingaiin English then I'll ask it.
Okay.
What's the question?
Yeah,
okay, I'm telling that
if the family was
very near in town, no one even came to spray in the house, knowing that there's a COVID patient that was very sick. They were supposed to come and spray. They didn't spray. And why are our results taking so long to come?
Please hold on. So I don't know if you have any other question that I can ask you to say in the valley.
No, that's all we had to.
Any other question? No, those are the most important questions that I really need answers to. One, why our results have taken so long. Two, spraying never happened in the house. That they know very well that a COVID patient was ill.
Mm-hmm. Thank you so much, Vapatia. But hold on, we'll continue with you later. Please stay on the phone.
Yebo ke lapho bese sizwa ke if lesikhuluma ke lapho lo nkosazana Zalaika Paleka yena kubesitshela ke ngoyise ukuthi kwahamba njani njalo wayegula njalo njengoba lizakhumbula ukuthi sithethe na asikhulumi kuphela ngodaba lolu olwe-COVID-19 kuphela sizakhuluma nangezithathelane nokwephulwa kwelungelo loluntu njalo sikhathesi nje sikhuluma nje sesizakhuluma nomunye njalo owethu umhlonitshwa ozasichasisela ke ngalolu daba lokuthi bathini ngalo silo nkasazana ke Barbara Tanyaniwa owebandla le-NDC yena ke isikhulumela sogatsha lwabesifazane esibonayo ukuthi abaningi bathi basukuluzwa ke njalo abanye bathi bacatshile njengoba sikhuluma nje abanye bathi abakaphonga ngakho sabambile ke sizaphenduka kuwe singakathathi unkosazana Barbara Tanyaniwa singazi njalo mavela sikumbe ungathi kulelo kugcina angalikhuluma unkosazana Phaleya kumbe uzalindele
amena mzwari Patria zingaiti dzokere kwamuri zvakare tomboda kunzwa kuti panyaya yevamwe vari mumba vari kurwara pari zvino vari kunzwa chii
mama vari kunzwa shortness of breath kupindwa nechando kushaya appetite kudedera ma cold chills inini chest yangu kurwadza kukakofu so slight headache and then mnino wangu ane headache low blood pressure you know those symptoms aunongo gugla epa e-COVID
mumbo taura panyaya ye kusemwa nevamwe mataura nyaya ye stigmatization kuti pamashika nasi kusejari mabva masemwa muchinzi endai nekumashure uyezve pamunogara ipapo zviri kunetsa panyaya yekusemwa taurai kuti zvakamira sei
patigere one or two people havasi kusema asi vazhinji vakatoona mama vangu vakatondudza timari yeschool pavaibva kwachiremba vakaona mumwe mukadzi waachimbowadzana naye akangoona maziso amai angu kuti ba akabva amhanya achitidha achipinda musupemaketi noti pachigere pane mashops pasi flatbread riri padenga and then pasi pane mashops saka akabva achotiza achipinda mumashop and then vanhu vanoti vakaona vana vachimira panze vachitamba papaseji padyo pedu kana mubhakoni vanobva vatenga kudzwa kuti muchatizadze korona saka zvinongoita kunge korona yacho ndeyedu chedu hapana mumwe munhu achamborwara naye korona iyi nokuti handizive tichanyanya kushamisa pakorona iyi kuti yaitirwa isisi chii even iwo machiremba acho nhasi hatiri rizvisa kukopera kuti24 kuita kuita kuhasha kudedera zvikanzi ndakanzwa nezuro kuti iwewo wakapinda nepadhoo apa waifanira kunge wakapinda nekumukoto ndakatsamwa chaizvo pandakanzwa kuti wakapinda nepadhoo apa izvinezvi nhasi hapana munhu akutombopinda nepadhoo ipapo mukutendera nekumukotoko handida kana kutombunzwa anything vakaenda kupopota apa pakazara mamwe mapatient ari panonzichi pareception wanguva
apo tiri kunzwa isu muzvare Pateya vari kubulawayo vachitaura ivo kuti nyaya iri kunyanyonetsa pari zvino inyaya yekuti vanhu vanenge varofirwa vari kuti ivo vakashayikirwa nababa vavo uye pari zvino vanhu vari kuvasema yavanoti ivo stigmatization so we're hearing there from Miss Pateya from Bulawayo saying that the biggest issue that she's facing now that her father passed away from COVID-19 is that of stigmatization. She says when she went to the hospital today to get a test, because yesterday when she was on one of our program, one of the doctors, Dr. Cindy Soranga, advised that they need to go to the doctor to get medical assistance because she was saying her mother is not able to breathe properly. But she says they were asked to go to the back of the entrance. And also she says at the building where they are staying, when her children go outside to play, people are running away from them. When they go to the shops, they are not being served. You know, there's a lot of stigmatization. So she's just saying maybe there's a need for organizations to now start, you know, lobbying and educate people on what happens to those that are left, especially when one parent or one family member dies from COVID-19.
Yebo ke umqondo omuhle lo ukuthi abantu bayakhethana ke ngakho kumele bafundiswe ukuthi ay stigmatization le ukuthi sebebona ingane inxa umuntu ukuthi ulegcikwane le COVID-19 sokumele bembalekele bonke ngoba besesaba ukuthi uzabathelela. Kodwa ke hayi ke njengoba sichile ukuthi sizakhuluma njalo lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa ke owebandla le-NDC ukuthi asitshele ke ukuthi umbono wakhe uzwa uthini ngalokhu okwenzakalayo eZimbabwe. Siyakwamukela kuhle. Hayi, siyaphila uzwakalela khetshana ke wothi ngizame ukuthi ngibone ukuthi ngingakhuphula njani ivolumu yakho. Ye, kodwa wena usizwa kuhle. Ye, hayi usuzwakala kathesi. Ye, lapha ke sike sadlala ke omunye umabonakude kasekho ke egcekeni lapha esike samtshengisa sibona amagqwetha amele umnumzana ke Jacob ungarivumela umnumzana uPeltinona besithi bona hayi simzwile unkosikazi Beatrice Mthethwa sithi bancitshiwe ibheyili kukhangele lokuthi kuzakhulunywa ngakho kusasa. Ungathini ke wena ngokwenzakalayo ekhaya njengoba ukulandela sikhuluma nje? That is a very interesting point there, that they should be given bail so as to avoid the infections of COVID-19, as there's no social distancing in prisons. If you can also tell us what your position as the women's branch in MTC about those who say they are still in hiding and those who say they were abducted and those who say that they were harassed for what they believe was unjust.
Okay, maybe first and foremost, it's not a women's branch. It is I'm the spokesperson of the National Women's Assembly for Women. So if you say a branch, it's both a branch, both a district, both a province, and both a national.
Okay. So, because we're thinking that you have the women's branch, you have the youth branch. All right. Thanks for the clarification. You can go ahead.
About what is happening, you know, it is so disturbing that this regime is panicking to such an extent that we want to arrest everyone, each and everyone who is complaining about the corruption that is going on, about the crisis, the economic crisis that is going on. It's like people no longer have got rights now. You criticize the government. You are arrested, or you are handed down. You are abducted. You are tortured. You are sexually abused if you are a woman, or you are beaten, just like what they did to Diana and Masoja recently, and other people from civil society that were victimized and were beaten by these security state security agents. And also for people that are still in hiding after the reports that were being handled by the same security agents, and when they went ahead and destroyed their properties. They also harassed their family members, which is very unfortunate. But remember when Mnangagwa came into power, he said he's not going to do exactly like what Aroba Nugan was doing, because he said it's a new dispensation. But we are seeing it's even worse than what Aroba Nugan was doing. So we are so much worried about the abuses, about the human rights violations. It's like we are now in a one-party state where the opposition members are being hunted and tortured and harassed each and every day. There is a government that is independent. We have a constitution that allows our people to have different political opinions, and when people with freedom of association, freedom of speech, freedom of movement, but we are seeing those freedoms are being violated each and every day, which is very unfortunate.
Yes, sir. If you can come in, Marvelous.
Yes, I think I've got a caller here from South Africa, the gate is Wekwavari, and send in Dakuna Maita Nyanyiwa. Hello, caller.
Yes, you can keep holding. We'll come back to you.
Hello.
Okay.
Hey, the gate is out in South Africa. Hello, caller.
Hello, Maskwira.
Hey, Taskwira. Mungati Sananguruti, Munona says you're going to come in a Parisian.
Ii tato sanyaya kumusha pako zero zewa nale Zimbabwe. Chokwa di ko zero zewa nale Zimbabwe ziru kumbuniki zwa shinoto waza kushkate kupeze sera. Ati sirekuti karamana ashinge ashunguru zika haku misko kuchema ile. Ndokula tupafano kuchema sera nale Zimbabwe. Tuchema wo kumbuniki zawo neko zero zedu. Kuti tinzwikwewo zvino ukada kuti uchinzwe kwachoni wakutosungwa wakurohwa zvinopisa tsitsi nemasoja nemapurisa vanofanirwa kunge vakatichengetedza isu pose.
Saka munofunga kuti poitwa sei tichiona kuti pari zvino imi muri ikoko kusouth Africa poitwa sei?
Kuzara chokwadi tema zelasika kugara ine foreign land kwacho kunhu kuchinhu chakaoma chinenge chodo kuti tende kumisha asi vamwe madzira takaita kumisha kwacho ni anenge asina kunaka nenge akabva ne uchitiza you understand uchuya uri mukoteri Saka kumusha kwacho zvingade kuti zviitwe kana kuti tenda zvinenge I think hurumende yetu inofanira kuisa musoro pamwe chete ndotinzwirawo tsitsi maZimbabweans kuti chokwadi vana vatambura nyika yese yatambura voisa musoro pamwe chete voona kuti vanga kuti nechisungo chipi nokuti ini ndakazvitarisa mapurisa kana masoja haafanirwi kunge ari epasi anofanira kunge ari mapurisa kana masoja enyika anochengetedza vanhu kwete kuti ivo ndivo vaakutofamba vachirova vanhu murodzi vachikuti vachamba nepfuti mumastriti mutauni zvinova zvinototyisa kuti vanhu tinge tiri munyika yedu yakasununguka so I think pavafanirwa kuti vanhu vaite musoro pamwe chete vatitungamiriri vedu zvibvane izvi zvavari kuita vazvimire because sateimwa nezvezvi world wide yazara iyo nyaya yeZimbabwe Lives Matter you know it doesn't give a good picture munyika ine rusununguko
tombotarisa panyaya yeCOVID-19 takamboona muchichema-chema muchiti ikoko kuSouth Africa kwamuri kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kushaya uyezve nyaya yekuti mitumbi iende kumusha iri kunetsa asi tanga tiina chiremba vanga vari pachirongwa chedu nezuro Dr. Simbiso Ranga vaiti ivo vazhinji havasi kuziva kuti vakabata mutumbi wemunhu anenge ashayika nechirwere icho cheCOVID-19 vanogona kubatirawo chirwere ichi imi ikoko kuri kupiwa dzidziso here zvakamira sei paCOVID-19
paCOVID-19 apa I think zvinenge zviripo tinenge ringaiwo jilai nemapala of which mapala edu anenge ari evanhu vekumusha kazhinji saka vanongokupa instruction yekungoti hakuna board viewing even cherobot ikaenda kumusha hapana board viewing saka tinopedza tikachazive kuti munhu wedu aenda ndiye here kana kuti haasi munongoratidzwa chikwangwani that tag inenge ingoripo yakanyorwa zita remunhu dzidziso dzingavapowo zvadzo dzekudzidziswa kunzi pfekai mamasi kana mapppe clothing achoni vanhu vanenge vachipinda vachinokwanisa kuidentifya bodi but zvinhu zviri kurwadza kuti hamuzozivi venhu vanhu vanenge vari kumusha vari kuriswa bodi because isusu kunoku tiri kusara were not allowed to cross a border kuti tiende kumusha since mabhodha akavharwa saka ifanira kuti chitunha chiri kungoenda nadriver nemabhoxi kana tori mahaiesi zvimwe zvimota zvihombo zvetori nemakopini kana four different places saka hauzozivi kuti munhu akusvika achinzi ndewekugokwe ndiye here ari kunzi ndewekumarondera ndiye here because vasvikako futi ikoko hakuna board viewing saka zviri kushaya kuziva kuti zvinofamba sei because kana vachingopa kana board viewing vanhu vashoma shoma maclosesi vangave two or three zvinenge zviri nani
Aiwa, thank you so much. Star, we're hearing there from our caller in South Africa. She's saying, I asked her that the issue of people dying of COVID-19, are people aware that they can also contract COVID-19 from a deceased person? So she's saying there is a dilemma there because in South Africa, when people die, and some of them do die of COVID-19, the funeral parlor will just tell you that there's no body viewing. The body is just shipped straight to Zimbabwe. So she's saying that, one of the biggest dilemmas they have is they are not, they don't know whose body is going because when it gets to Zimbabwe, nobody's given a time or a right to actually body view. So those are some of the issues that are coming out from those in the diaspora.
That must be tough for the people there. And coming back to you, Mr. Nyanyua, we had the government saying that there's no crisis. We saw the Ministry of Foreign Affairs and International Trade, and another statement from the Permanent Secretary for Information, Nick Mangwana, saying that there is no crisis in Zimbabwe. What can you say about that?
That we usually say
super clueless. You can't really say there's no crisis in Zimbabwe. We really know, even if we manage to be, we know those people who just manage to get families that we look after every day. We know what happened in Zimbabwe. We know things are not well. We know things are not functional. We know the system is not functional. We know people are hungry.
The accession from President Mnangagwa that it's only a few bad apples. Do you think it's just limited to opposition parties or people who are trying to support the economy? Yes, you can go ahead. Okay. Yes. Thank you. Over to you, Marvelous.
Hey, Tombo, Fuzoti, and I took on a shooter when a woman they could see. Vemapato anopikisa vakafanana nematororo ndosva takaona chitaurwa navamunangagwa pa State of the Nation address yavo munoona sei izvi.
Vanhu vakangotaura kuti tane nzara, vanhu vakurohwa, vanhu vakusungwa.
Tinotenda sta
yebo ke sizwake lapha ke unfortunately our time is coming to an end ungasitshela nje ngamafichane obukukhuluma nkosikazi Thanyanyiwa ukuthi singakunika nje umzuzu wodwa ukuthi usivalele uhlelo lwethu ukuthi ubusithini ngokuthi umongameli athi labo abaphikisana naye bangabahlamuki ke siyabonga kakhulu ke unkosikazi Barbara Thanyanyiwa ke yena ke wesikhulumeli sogacha lwabesifazana we-MDC National Branch yabo lapho ke besichasela ke ngombono wabo kulokho okwenzakala elizweni. Sibonge njalo bonke abasichasileyo kuhlelo lwethu lwanamhlanje sesifika nje emaphethelweni. Who else, marvelous?
Aiwa Dr. Ndavi, sevanga vari pachirongwa chedu chanhasi taona tichinzwa kubva kuna Muzvare Patea vari kubulawayo vanga vachitaura zvakaitika kumhuri yavo panyaya yeCOVID-19 tikanzwa zvakare tichitaura na Sisekai vari kuSouth Africa vachitaurawo zviri kuitika ikoko panyaya yeCOVID-19 nezviri kuitika panyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu saka tinotenda ivava. So we'd like to thank all our guests, Ms. Patea in Bulawayo, who shared about how her father died of COVID-19 and also how her family is being stigmatized, and Sekai in South Africa, who shared about her, you know, views on the human rights abuses in Zimbabwe and also the issue of COVID-19. I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Nami Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, sithi asidibaneni njalo ngolwesine olusayo, uhlelo olufanayo.